Zvatiri kuverenga izvi zvataurwa nomunyori mukuru vaBasera chinhu chinonyadzisa kwazvo kuti vakuru vakuru kana kuti vashandi vakuru vehurumende vari kunyora vachipemha kuUnited Nations kuti vadamwe kumisangano yavasina kudamwa. Izvozvo zvinonyadzisa zvikuru sei. Sokutaura kwaita vaBasera, izvi zvinonyadzisa nyika. Kutaura kwavaita muchirungu hazvisi diplomatic.
Izvi zvinorevei vamudzengi?
Kureva kuti hazvina manyadzi, kureva kuti hazvina chiremerera takatarisana pakudyidzana kwenyika yeZimbabwe nedzimwe nyika mudare guru reUnited Nations. Totarisavo zvavataura vaBasera kuti vamwe vacho ndo vanoti vadamwa kumisangano, havandopindi misangano yacho, vanopinda mumisangano vari mumhepo. Zvoreva kuti ko vanenge vaindireiko, varegerei, havanenge voregerei kutoitiravo misangano yacho vari muno muZimbabwe, nokuti vanogona kungoitavo misangano yacho kuburikidza nemasaisai eindaneti zvavanozondoita vava ikoko kunze kwenyika. Saka zvakadai izvi hazvifadzi, zvinoratidza kuti nyika ine vashandi vamwe vane umbimbindoga vanongoda zvavo ivo.
Izvi zvinotiratidzeiwo takatarisawo idzo mari dziri kutambiriswa vashandi vehurumende apa.
Zvinoitwa nevashandi vehurumende ava zvinoratidzavo kusamira kwakanaka kwezvinhu munyika. Vakomana ava mukaona voita upenyu hwokupema, ivo vari vakuru vehurumende, kureva kuti munyika hamuna kumira zvakanaka. Nyika inofanira kuti igadziriswe kuitira kuti muno muZimbabwe tisawanikwa tichiva chinyadziso pakati pedzimwe nyika. Ndinotenda.